Musangano wafamba zvakanaka zvikuru. Kwari zvino tiri pakati kwekutaura, tiri kudibheta zvinhu zvakawanda. Asi zvanhasi tatanga takabata zvinoenderana negavhenensi yemusangano uyu. Tiri kurangarira kuti mangwana tichawana mapresentation achabva kuna minister weeducation Lazarus Tokora naprofessor Levi Nyagura vechitaura pamusoro penyaya dzeti muconference muno.
Tinonzwawo kuti nhengo dzenyu dzemadzimai dzaakurudzirawo kuti madzimai anga achisimudzirwawo yatingati empowerment. Mungatitsanangurirawo pamusoro pazvo.
Hongu inyaya hombe izvozvo tiri mukati kwekudhiskasa resolution yacho iyoyo. Madzimai aasimudza nyaya yekuti ngai taita 50-50% representation kumatongero eZimbabwe Association nekumaactivities ese maorganizations. Kuti vadzimai vapindewo nesimba ipapo. Ndizvo zvavataura.
Musangano wenyu uri kutarisirwa kutora mazuva akadi?
Uchatora mazuva matatu chete. Mangwana manherano tinenge takutopedza nenguva izvozvo.
Pane zvisungo here zviri kutarisirwa kuburiswa pamusangano uyu, uye zvinotarisirwa kuburiswa rini, hatingati maresolutions?
Zvisungo zvichabuda mangwana masikati, zvichasevedza nhengo dzetu dzese kuti dziterere. Zvichabuda mumapepanhau necommunique yedu. Kazhinji zvacho zvinhu zvacho zvinenge zvakutotarisana neadministration hongu yemusangano, nezveeducation, nezvemasalaries and conditions of service. Iyeyi iyange iri nyaya yakataurwa zvikuru nemadelegates nhasi kuti zvakabuda mumaintiments aya akaitwa izvozvi havana kukutsikana nazvo.
Dingindira renyu regore rinorangarire kuti pave neunyanzvi kuvarairidzi, unyanzvi mune zvekushandisa, uye unyanzviwo mune mashandiro anenge achita vanhu. Quality teachers, quality tools and quality environment, a must for all public education. Riri kubatwa sei dingindira iri pamusangano wenyu?
Riri kubata zvikuru nekusimba chaizvo. Vanokuratidza kuti hongu tofanira kusimudzira zvedzidzo nekusimudzira varairi, tichisimudzira zve nezvekushandisa zvacho, tichisimudzira zve environment vadzidzisi vanenge vachishandira. Zvese izvozvo zvinhu zvichataura futi zvichabuda futi muzvishungo zvemangwana.
Pane matambudziko here atasanganikwa nawo?
Aiwa, kwari zvinhu kusati kwava nematambudziko, zviri kufamba zvakanaka.